Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu kurume 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rapa mutongo wekusendeka parutivi danho regurukota rezvedzidzo rekumbomisa basa varayiridzi vari kuramwa mabasa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupinda musangano wechitanhatu weEuropean Union Africa Summit uyo uri kutanga mangwana, uye hurumende yavo inoti ichashandisa mukana uyu kuvandudza chirongwa chayo chekudyidzana nenyika dzekumawirira idzi. Chirwere cheCOVID-19 chakauraya vanhu vana nezuro uye chatanga kupararira zvakare muzvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro nhasi apa mutongo wekumbosendeka parutivi danho rakatorwa negurukota rezvedzidzo Dr. Evelyn Dlovu rekumbomisa basa varayiridzi vose vainge vachiramwa mabasa kutanga svondo rapera, vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa nehurumende. Bazi rezvedzidzo rinonzi harina kupikisa mapepa akatorwa kudare nevarayiridzi vachipikisa danho regurukota iri. Varayiridzi vanoti danho regurukota iri raigona kukanganisa vadzidzisi vanosvika zviuruzana nemakumi matatu nezvishanu. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakamboudza Studio 7 kuti vainge vachiri kuongorora kuti varayiridzi vangani vainge vasiri kuenda kumabasa. Tatumirawo vandoro mubvunzo nezvenyaya yezvabuda mudare nhasi, asi vanga vasati vapindura mubvunzo wedu pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure.
NdiFatima Maxwell vamisa kudzingwa kwevarayiridzi 135,000 vanga vachimiswa kushanda basa ravo zvisiri pamutemo nehurumende, vachipomerwa mhosva yekuti havana kuuya kubasa kutanga musi wa7 February. Vachipa mutongo uyu vanga vachiupa vachitarisa mitemo inogavhena kushanda kwemacivil servants inosanganisira public service relations, vachitanga tarisawo administrative justice section 68 constitution yeZimbabwe. Zvinhu zvakaitwa neexecutive yakabuda pane zvinobvumirwa kuti vange vachiita pakutungamirira kwavo. Saka hakuna murayiridzi akasuspendwa sekunyeba kwanga kwaitwa namai Evelyn Dlovu. But rayiridzi vaisenyika ese vari kufara, isu tinonyanyofarira kuti executive yakwanisa kutsiurwa nejudiciary, tichiti munyika inotongwa nemutemo hakuna munhu anofanirwa kuita mutongo mutemo muhomwe yake.
Saka iko zvino zvinhu zvakamira sei kuzvikoroko?
Varayiridzi vachiri vakangomirira ma540 vari kudzimba, hakuna kudzidzwa kuri kuitwa muzvikoro, hakuna varayiridzi, vana havachatoye kuzvikoro, zvikoro zvizhinji zvangovharwa. Chiri kunyanyoitwa kuzvikoro izvi zvekutamba kwevana nekurejista kuvhota, kwatoramba achikurudzira vanhu varejiste kuvhota kuti vakwanisewo kuzoti right education ikwanise kurespektwa nevanosarudza kuvatungamirira nyika ino.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupinda musangano wechitanhatu weEuropean Union African Summit, uye hurumende inoti ichashandisa mukana uyu kuvandudza chirongwa chayo chekudyidzana nedzimwe nyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachinyora padande mutande ravo mushure mekusvika kuBrussels, uko kune muzinda weEU, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Jaramba vati mushure memusangano uyu vamunangabwo vachasangana nevakuru vakuru veEU. Vati kunyange hazvo EU yakabvisa zvimwe zvirango zvayainge yatemera Zimbabwe, pachine dzimwe nyika shoma musangano iri dziri kuramba kuti zvirango zvibviswe zvese. Muzvina bhizimisi uye vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vaudza Studio 7 kuti kukokwa kweZimbabwe kumusangano uyu kunoratidza kuti nyika dzekuEurope dziri kutambira utongo hwavamunangagwa. Vati misangano yakadai inopa mikana yekuti mabhizimisi emuno akwanise kunotengesa kumisika yekuEU pasina zvinonetsa.
Mutungamiri wenyika kana akudaidzwawo achipinda muEU akasununguka achiitawo achigarawo paforamu yakadai zvinotifadza, uyezve zvinokurudzirwa kuti dai maZimbabwean businesses achitora mukana iwoyu kuvhura maofisi nemamarkets muEU imomo kuti tikave ground rimwe ratatisisina ranga rabviswa nenyaya yezvirango zveupfumi zvanga zvichitanganisa mabhizinisi eZimbabwe anga achida kushandidzana neEU.
Vatiwo vanotarisira kuti mabhanga ekuEurope achatanga kutsigira makambani emuZimbabwe nemari yezvikwereti. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze vati Zimbabwe yange yave nenguva isingapinde mumisangano yakadai, uye zvakakosha kuti vamunangagwa vapinde mumusangano uyu.
Saka dzinobatsira nokuti vemabhizinisi vanogona kuwanawo misika yavo vagone kutengesa pairi. Muchayeuka kuti nyama yedu yaenda kunana EU maringe neukama hwenome ikazoita Cotonou Agreement. Saka pari zvino chinhu chakanaka chekuti tapinda munhaurwa idzi zvinoi zvinobatsira zvakanyanya mabhizinisi edu.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi wevakambe wenhengo yeparamende inoona nezveupfumi vaSimon Hove vari nhengo yeMDCT vaudza Studio 7 kuti kukokwa kwavamunangagwa kumusangano uyu hakurevi kushanduka kwezvinhu munyika, asi kuti kunoratidza kuti EU yave kuda kudyidzana neZimbabwe.
Panogona kunge pava nemaonero matsva aakuitwa pakati pevatungamiriri veEU nehurumende yavamunangagwa. Chimwewo chinogona kuva chatora nzvimbo inogona kuva uri mukana wekuparura kutaurirana kana nhaurirano maringe nemafambisirwo ezvinhu pakati peZimbabwe neEU.
Izvi zvatsigirwa nevanorwira kodzero dzevanhu vatendai Ruben Mbofana avo vaudza Studio 7 kuti America yakarega zvirango zviripo nekuti hapana chashanduka muZimbabwe. Vati vanoona Europe iri kurerutsa zvinhu senzira yekupa vamunangagwa mukana wekuti vaunze utongi hwejekerere kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kuhidzana nedzimwe nyika pachena.
Asi hazvinei kuti vari kuti vamunangagwa vari kusandura. Ndinoona mastatement anogana achiburitswa neEU vanogara gore negore vachiti aiwa Zimbabwe haisi kusandura. Zvese zvakataurwa neEU pamaelections akaitwa 2018 hapana chati chaitwa.
Sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira eCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeupfumi dzinofanira kukurukurwa pachisanganiswa kodzero dzevanhu.
Hapana chati chashanduka, saka kudeedzwa kwaitwa vamunangagwa hakureve kuti pane zvashanduka munyika. Tenzi toshuirawo kuti ikoko kuEU meeting iyoyo kana vachikurukura nyaya dzeupfumi hwenyika vabatanidzewo nenyaya dzekodzero dzevagari nevashandi vemunyika ino yeZimbabwe kuitira kuti tiwane ukama hwakanaka nepasi rose, asizve tino ukama hwakanaka munyika yedu.
Dr. Kanyenze vatiwo kunyange hazvo EU yave kutaura neZimbabwe ine zvimwe zviga zvayakatara zvainoda kuona zvichiitwa kuti isvike paukama hwainoda neZimbabwe, zvakaita sekuita sarudzo dzisina mhirizhonga. Vakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanofanira kutanga vagadzirisa matambudziko ari munyika vasati vabuda kunogadzirisa ushamwari hwavo nedzimwe nyika.
Nyaya iripo ndekuti vamunangagwa vanofarira ndege vachidye mazondo vachienda kwese kwavari kuenda vasikazivi kuti nyaya dzinofanira kugadzirwa usati waenda kuEuropean Union kugadzira nyaya yemadomestic issues ari kunetsa munyika muno, nekuti kuEU vachakudzosa muZimbabwe kuti gadzirai nyaya yekodzero dzevanhu.
EU yakatanga kutemera vakuru vakuru muZimbabwe zvirango muna 2002, ukuwo America ikavatemerawo zvirango izvi kutanga muna 2003. Musangano wemangwana uchabata nyaya dzakawanda dzekusimbaradza ukama pakati penyika dzemuAfrica neEuropean Union munyaya dzekurima, utano, dzidzo, runyararo, kushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekutsigirwa kwemakambani akazvimirira nekuvandudzwa kweupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato idzva richangoumbwa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Triple C inotiwo haina chivimbo nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare nhasi, vanoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan Makone vati ongororo yavo yegwaro revavhoti rakashandiswa muna 2018 neriripo pari zvino inoratidza kuti kune vanhu vari kunzi vakachinja kwekuvhotera vakawandisa asi vasina kuchinja kwavanogara. Vamakone vatiwo kune nzvimbo dzakashandurwa nzvimbo dzekuvhotera izvo zvisina kuziviswa veruzhinji sezvinodiwa nemutemo.
Tikuona kuti zvipo kune vanhu vakawanda vakatransferwa kubva kuma polling stations nema constituencies avanga vari muna 2018 vachiiswa kune mamwe. Zvinondobvunza mbudza kuti sei zvichiitika zvakadaizvo. Hongu zvino is normal kuti munhu kana achinge achinja nzvimbo yake kwaanogara angangoda kuti zvaregaende kuvhotera ndaapa ndiri padhuze. Izvo zviripa pamutemo izvozvo. Asi kana wava kuzoona fanika nyaya yekukwekwe kwekweku central kuvuti kwakatransferwa ne 600 kubva mumbizo iri panext door kuchiena mukoko central. Tochizoongorora zvakare kuti vanhu vachona vakatransfer ava vakupa nzvimbo yavakapa vapo here? Tiri kuona kuti havapo, vachiri kwavakabva kwavo. Saka zvizvo izvi zviri kunze kwomutemo izvozvo.
Vamakone vatiwo bato ravo rinoda kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC igadzirise gwaro revavhoti zvinogutsa mapato ese zvematongerwo enyika sarudzo dza2023 dzisati dzasvika sezvinodiwa nemitemo yenyika.
Asi tiri kuti tiri kuda kupa ZEC mukana wokuti vagadzirise chinhu isi. By-election iri kuyayo ngatiione uri mukana wokuti tigeze tsvina dziripapa so that patinozopinda muna 2023 munhu wese anenge ariko tenge taakutarisira kuti izvozvi outcome yachona haina anozopokana nayo.
Vamakone vatiwo vari kushamiswa nedanho rakatorwa neZEC rekufamba richinyorisa veruzhinji mugwaro revavhoti isina kubatana nehofisi yamabharani mukuru wenyika kuitira kuti vasina zvitupa vawaniswe. Bato iri rati iyi nzira iri kushandiswa nebato reZANU-PF mukubira sarudzo sezvo vamwe vanofanirwa kuvhota vasina zvitupa izvo zviri kunetsa kuwana munyika. Asi mutauriri weZEC amai Letitia Kazembe vati havana chikonzero chekubirira sarudzo sezvo ZEC riri sangano rakasununguka risina bato rezvematongerwo enyika rarinotsigira.
Why would you rig my elections? We're not rigging any election in show. Why should we do that? Did we get from that? We told them we have no aim to rig out anybody or to favor any political party. We are out there to ensure that there are free and fair elections about any party. We are a neutral.
Ngabiri dzive isarudzo. Hatisi kubirira sarudzo. Tinowanei pazviri. Hatina chinangwa chokubiridzira sarudzo kana kubiridzira rimwe bato. Chiriko kuona kuti zvaitwa sarudzo dzejekerere. Hakuna hatina bato ratinotsigira isu. Takasununguka.
Vakapanobata chigaro chemutauriri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostello Siziva vatiwo vari kuzoshandisa sarudzo dzemabi elections senzira yekuona kuti ZEC inogona kuita sarudzo dzakachena here kana kwete.
Election rino tinorishandisa seinozi side mill kuchirungu kuti titeste capacity Zimbabwe Electoral Commission kuita maelections asina mirijonga kuita maelections asiri contested munyika muno. Ndosaka
mugwaro rayo kune veruzhinji ZEC inoti inobvumidzwa nemitemo kuchinja nzvimbo dzekuvhotera. ZEC inotiwo Harisi basa rayo rekuona kuti munhu anogara panzvimbo yaanyoresa here kana kuti kwete, sezvo ichitarisa zvinenge zviri pamagwaro anenge auya nemunhu kuzonyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro kwambopera mazuva matatu pasina afa nechirwere ichi munyika. Izvi zvasiya vanhu zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevasere, kana kuti 5378 vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020. Asi zvinhu zvinoratidzawo kuti hazvina kumira zvakanaka muzvikoro, sezvo pavanhu mazana maviri nemakumi matanhatu kana kuti 260 vakabatwa nechirwere ichi, pane vana vechikoro makumi matanhatu nevaviri kusanganisira vamwe vari kupuraimari. Musangano wemazuva maviri unotarisa nyaya dzevakaremara weGlobal Disability Summit, uyo urikukokerwa neUnited Nations, watanga nhasi Zimbabwe iri pakati penyika dzapinda musangano uyo. Asi vamwe vakaremara munyika vanoti havaone kubatsira kwemisangano yakadai. Nhundurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga ndivo vanzu vari kutungamira chikwata cheZimbabwe mudzimwe hurukuro dzatanga nhasi. Mumwe akaremara anogara mumusha werumuka kukadoma vatavengwa kamuchokoto. Vanoti hurumende inofanirwa kutora danho rekupa chikamu chemabasa vakaremara mumapazi ayo akasiyana-siyana. Vakamuchokoto vanoti vakasaririrawo munyaya dzezveutano vakapa muenzaniso wekuti zviziviso zvechirwere cheCOVID-19 hazvina kunyorwa nezvavanokwanisa kuverenga kana kuti braille.
Zvavanenge vachitsanangudza kana angava maleaflets, mapamphlets, ave distributed kana kuva sold but ari mubraille macho, ndo zvimwe zvatozvivira.
Mumwewo anorarama neurema hwekusaona amai Edith Mandishona vanoti kurarama kwevakaremara kunorwadza sezvo vakawanda vavo vasina pekugara pakanaka. Amai Mandishona vanoti dzimba dzavanogara dzine zvimbuzi zvinoshandiswa nevanhu vakawanda zvinoita kuti vagare vachitsika tsvina muzvimbuzi izvi pose pavanoenda kunozviyamura. Amai muchaneta ngwerume vanoti munyaya dzekurarama vakasaririra zvikuru sezvo vasingapiwe mukana yemabasa.
Inini ndinotorwadziwa neupenyu hwangu ndichitota ndemwari hawo ndosvika pakudemba zvinondirwadza nekudawo kuti isusu neurema hwatinahwo tinenge tichitotarisirawo kuti dzimwe dzenguva zvimwe zvinhu zvisvikiwo kwatiriwo tinongonzwa chinzi kune vanhu vapuwa zvakati vanenge vachitovawo right vanokwanisa kunotengesa vanokwanisa chero kuenda kuchibheki kunohodha pasina assistant.
Mukuru wesangano reZimbabwe Deaf Trust amai Barbara Nyangairi vakurudzira hurumende kuti ione kuti kunzvimbo dzakaita sezvipatara, makiriniki kumapurisa nedzimwe nzvimbo dzinoyamurwa vanhu kwave nevanorudzira mutauro wemaoko kana kuti sign language. Gurukota rezvemabasa nekuchengetwa kwevanhu muzvinafundo Paul Mazima vanoti hurumende iri kuedza nepainogona kuchengeta vose vasingagone kuzviriritira. Vamazima vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vanofungidzirwa kuti vanorarama neurema munyika. Sedanho rekukurudzira kunzwikwa kwezvichemo zvevanhu vanorarama neurema munyika, mutungamiri wenyika anosungirwa nemutemo kudoma nhengo inovamirira muparamende. Musangano weGlobal Disability Summit uyo uri kuitwa padandemutande reZoom uri kusangana dzihurumende vemasangano anoshanda akazvimirira nevamwe vane chekuita nevanhu vanorarama neurema kuti vave nechekuita munyaya dzebudiriro uye kuti kodzero dzavo dziremekedzwe pasi pechibvumirano cheUnited Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. Musangano uyu uri kupera mangwana. World Health Organization inoti vanhu bhiriyoni rimwe chete kana kuti zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana vanorarama neurema pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mutevedzeri wemukuru wemapurisa muNigeria vaAbba Kyari nemamwe mapurisa mana vakasungwa vachipomerwa mhosva yekushanda nechimwe chikwata chinotengesa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Izvi zvinotevera kumbomiswa kwavakaitwa basa muna Nyamavhuvhu. Mapurisa emuNigeria anoti vakasungwa ava vanonzi vaiita zveuori uye kuda kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya iyi. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vari kuBelgium kwemazuva maviri kumusangano wemakurukota anoona nezvekudzivirirwa kwenyika mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO, uko vari kuzeya zvinonzi zviri kuda kuitwa neRussia zvekupamba Ukraine. Mauto eRussia anodarika zviuru zana akatokomberedza Ukraine. America yakatumirawo mauto kune dzimwe nyika dzakapoteredza Russia anosanganisira emvura nemuchadenga. Nyangwe hazvo hurumende yeRussia iri kuti mamwe mauto aya atanga kubviswa pabhodha paari, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti havasi kuona umbowo hwekuti izvi zviri kuitika. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutaura nezvechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa chakakuwadzwa zvakaipisisa mwedzi wapera mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti zvizvarwa zvenyika yeSouth Africa kunyunyuta kuti zviri kutorerwa mabasa nevekunze. Chizvarwa cheZimbabwe ichi chakabuda muchipatara nemusi wemuvhuro uye chinoti chave kunzwa zviri nani kunyange hazvo chisati chanyatsonaya. Vanoa Chiunda ava vanotyaira marori makuru kana kuti magonyeti vakakandirwa bambu repeturu mugonyeti ravaityaira musi wa 15 ndira gore rino pavakasvika pamugodhi wemarasha weImpunzi uri kumpumalanga muSouth Africa makare. VaChiunda vanoti vakatsva makumbo nemaoko ose pamwe nekumeso uko kwavanoti hakuna zvako kunyanya kukuvara. Aka akasike kutanga chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira magonyeti chichirwiswa nemoto muSouth Africa sezvo muna 2019 vaRonia Stavengwa vakakandirwawo zvakare bambu repeturu mumotokari pedyo neDurban vakapiswa zvakaipisisa izvo zvakazoita kuti varasikirwe neupenyu muna 2020. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChiunda kuti tinzwe divi ravo.
Ichokwadi mukoma kuti ndakakandirwa petrol bomb mutrack. Zvakaitika musi wa 15 January pa mine marasha inonzi Impunzi mine iri under company inonzi Glencore kumpumalanga muSouth Africa kuduze nekwe Malahleni Witbank uko. Zvokuti ndive nehumbo nokuziva kuti akandirwisa ndiani ndinganyepa mukoma wangu. Nokuti zvinhu zvakangoitika masekenzi mashoma shoma. Zvokutoti inini kurarama kwacho chaiko kuda kuti ndirandodzere vanhu kandi ngange ndichitotutsira kunyepa. Handiziviwo ndakabuda sei mumoto imomo.
Makakuwara zvakadii mutsaona iyoyi yekukandirwa moto motokari vaChiunda?
Ndakatsva makumbo ese nemaoko nekuface mbijana. Ndakanorapwa mukoma pari zvino ndiri kunzwa zviri nani ndakatobudawo nezuro muchipatara. Ndirikungozama ndokurwisana nekuti pamakumbo apa ndopakanyanya kukwara pamabvi apa. Saka ndokurwisana nekuzama kuti ndinyatsokukwanisa kufamba. Asi haiwa zviri nani nokuti hakurapa kwacho ndakaonawo vairapawo chaizvo.
Maka mangara ere chiti kwechi kumapurisa uye pane vati vasungwa ere vachipomerwa mhosva yekuvene chekuita nekukandirwa petrol bomb kwenyu.
Nyaya iyi iri kumapurisa hongu. Hozi pazvakaitika izvo varungu vangu vakauya vandoshandira vakamanya-manyawo chaizvo vakaendesa nyaya kumapurisa. Iri kumapurisa ndivo vari kutopusha-pusha. Iri mumaoko emapurisa ava kuti pane ati asungwa ere kuti hapana handiziva, angasi varungu vari kumanya-manya. Bozi kana nezuro pandakabuda muchipatara vakatouya vakanditora ndikatomboenda kubasa. Vakazondiperekedzawo kwandiri kugara kumba kwamuzukuru.
Tinoona kuti nyaya dzekurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kuri kuramba kuchienderera mberi. Hurumende yeSouth Africa iri kuti nechitwe ichochi matanho apa amuri kuona ari kutorwa nehurumende kuchengetedza zvizvarwa zvekunze kwenyika.
Hurumende handizivi hangu kuti inopindira sei, asi imwe nyaya ndongoziva kuti kurwisa uku maybe inyaya yekuti havari kuti havasi kuda mafallen drivers matrucks avo. Ndo nyaya huri kutsviriridza muSouth Africa. Zvokuti nyangwe besides ndisati ndarwisa, musi wandarwiswa chaiwo chaiwo mota dzekubasa kwedu dzimwe dzaitomiswa naivavakomana vemuno vanoziti vatyairi vemuno veATDF vachiti havasi kudawo vatyairi vekunze kuti tinge tichidriva mota dzemuno. Saka pari zvino hangu handina humboone kana rezere kuti mapurisa apa pasi nyaya ngeri mumaoko emapurisa.
Chizvarwa cheZimbabwe vanowa chiunda vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika cheDiaspora Forum. Nasi tirikutarisa mamiriro akaita zvinhu kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa uyewo nyaya yekuvhurwa kwemabhodha. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave.
As long as she's faithful and lovely, I know Mumbunzandi and oh now Yanzenza, cause she's sexy. Or maybe you don't like her, she's fancy. That's why Makumuza Ubenzi. Yangwa di Benzi Ndirango. Please let her talk as she wanna, dress as she wanna. Yangwa Kafambaka, dress her like Rihanna. Let her smoke marijuana, drink Kokiana.
Tarisa msure inao zvakare. Dare repamusoro, rapa mutongo wekusendeka parutivi, danho regurukota rezvedzidzo, rekumbomisa basa varairidzi varikuramwa mabasa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuBrussels kumusangano weEU Africa Summit vachiti vachashandisa mukana uyu kusimbaradza ukama nenyika dzekumawirira dzakavatemera zvirango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murave zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze
sokuizika tisendava kuVO.